manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 16, 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi Elvis Nyati avo vakapondwa ku South Africa vanovigwa zvinemutsindo mubulawayo
migwagwa mizhinji yakafa nekuda kwemvura zvikuru sei kuchimani mani nekuchipinge panguva ye cyclone Idai yanga yagadzirwa yakudzwa kuita kuti mota dzikwanise kupesana zvakanaka tinoshuvira zvakare kuti mimwe migwagwa yose ingadaro ine yanga imbori netara yava nemapotholes akawanda dai waro hurumende yanga yatora mari iri kuma yekuma toll gates nekuma road license fees yaita kuti mapotholes iwayo angazvikwanisa kunamwa
vanhu vafa mutsaona munguva ino yezororo reEaster vava makumi mana vanorwira kodzero dzevapoteri voshushikana zvikuru nechibvumirano cheBritain neRwanda chekumanikidza vanotsvaka upoteri muBritain vachiendeswa kuKigali
Tiri kushanda nesimba kunyange zvazvo nguva yatinayo isina kunyatsa kutikwanira asi uyu mutambo wakatikoshera wakakoshera nyika wakakoshera munhu wese zvizvarwa zvese zveZimbabwe uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda
uyo murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya achitaura pamusoro pemutambo wechikwata chake neHighlanders mumakwikwi eIndependence Day Trophy Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vaungana mubulawayo nhasi pakuvigwa kwava Elvis Nyati afa mushure mekutemwa nematombo ndokupiswa muSouth Africa svondo rapera mumhirizhonga yokurwiswa kwevabva kure munyika iyi. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vanyati vaigwa zvinemutsindo kumarinda eumbu chasimetri mumulawayo vanhu vachiratidza kurwadziwa kukuru nemafiro avakaita. Sekuru vemufi vamupatisi Ndlovu avo vataura vakamirira mhuri vati mafiro akaita muzukuru wavo anorwadza chose vakatiwo hapana munhu anokodzera kufa nenzira yakadaro. Vati shuviro yemhuri yavo ndeyekuti vakauraya muzukuru wavo vabatwe nemutemo. Vandlovu vatendawo zvizvarwa zvose zvemuZimbabwe zviri munyika nekunze kwenyika nekuratidza kubatana pakurwadziwa nerufu rwavanyati vakatendawo hurumende nerubatsiro rwayakapa kumhuri yavo. Vashorawo kurambidzwa kwakaitwa mumiriri weZimbabwe muSouth Africa kuti ataure pamusangano wekurangarira mufi wakaitirwa kuSouth Africa mutumbi wavanyati usati wauya kumusha. Gurukota redunhu rebulawayo amai Judith Mncube vati hurumende yakaona zvakakodzera kubatsira parufu rwavanyati sezvo vakaurayiwa nemhondi dzaiti vaive chizvarwa chemuZimbabwe chaisakodzera kuve muSouth Africa. vati kuenda kwezvizvarwa zveZimbabwe kuSouth Africa zvichinotsvaga mabasa achizi chinhu chitsva sezvo zvaigaroitika kunyange mumakore akare asi vati musha usina kurongeka unogona kuparadzwa nevavakidzani vakati zvakakosha kuti vanhu munyika vabatane Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Christian Alliance uye vari nyanzvi munyaya dzekuvaka runyararo pamwe nekugadzirisa mhirizhonga vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti hurumende itungamire pakugadzirisa matambudziko ari munyika kunyanya munyaya dzezveupfumi
Ma root causes acho economic challenges iri kuZimbabwe economic collapse wenhingi vanhu vetu they are going to South Africa kunotsvaka basa as ma garden boys and waitresses and therefore kunoita conflict between maZimbabweans and South Africans who are at the lower social levels so I think this national dialogue which our bishops have been calling has also been focusing on the economic situations here in Zimbabwe so we need to solve our economic problems but also zvakakosha for the Zimbabwean government to engage in the South African government so that we have a permanent solution otherwise you know run a risk of losing more lives
izvi zvatsinirwa nemutedzeri wameya wekuti arevulawayo vamulandi muve vati zvinhu zvinosiririsa kuti vamwe vanhu kunyanya vechidiki vanorasikirwa neupenyu achitsvaga raramo kune dzimwe nyika nekuda kwekuti munyika hamuna mabasa
zvataura kuti vanhu vaingoenda kuSouth Africa vanhu vaiinda but number yakazoincreasa and nema age groups ari kuenda zvichiratidza kuparara kwenzvimbo yekushandira muno munyika zviratidza kuparara kwenzvimbo yekudzidzira muno munyika saka tikagadzirisa nyaya idzodzo kuti vanhu vanoenda kuSouth Africa vanhu vakuru vashoma but ruzhinji rwakawanda rusare ruchishanda kunoku ruchivaka nyika yedu hatingafambi tichizvirova dundundu nekuti vanhu vanoenda kumira tiri vana baba sei vanofara kuti vana vanodya next door
vanyati avo vange vave nemakore makumi mana nematatu ekuberekwa vasina mudzimai nevana vana Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzana imusengi.
Taona dzemumigwagwa dzauraya vanhu makumi mana panguva ino yezororo repasika. Frank Chikowore anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vaudza Studio 7 parunhare vari kuBulawayo kuti uwandu hwevanhu vafa mutsaona yebhazi rakanga rakatakura vanhu vanodarika zana kuchipinge nechina manheru hwasvika pavanhu makumi matatu nevatanhatu. Vanhu ava inhengo dzeZion Christian Church uye vaenda kumusangano weEaster kumasvingo. Vanyati vatiwo vanhu vakafa mutsaona yekombi yakaitika kunyanga nezuro yanga yakatakura vanhu vechechi yemugodhi Apostolic Church vaienda kusvondo. Varamba huri pavanhu vana izvo zvinoreva kuti vanhu vafa panguva ino yezororo vasvika pamakumi mana hatina kukwanisa kutaura nemutauri weZimbabwe Traffic Safety Council vatatenda chinoda kutinzwe divi ravo panyaya iyi kunyange hazvo sangano ravo richigara richikurudzira vatyairi kuti vasamhanyisa motokari dzavo vafambe zvinochengetedza upenyu hweveruzhinji vakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato reCitizens Coalition for Change vari zvakare nhengo inomirira mbizo muparamende vasettlement Chikwinya vakurudzira hurumende kuti igadzirise migwagwa kuitira kuti tsaona dziite shoma mumigwagwa.
Migwagwa mizhinji yakafa nekuda kwemvura zvikuru sei kuchimani mani nekuchipinge panguva yecyclone Idai yanga yagadzirwa yakudzwa kuitira kuti mota dzikwanise kupesana zvakanaka. Tinoshuvira zvakare kuti mimwe migwagwa yose ingadaro iine yanga imbori netara yava nemapotholes akawanda dai waro hurumende yanga yatora mari iri kuma yekuma toll gates nekuma road license fees yaita kuti ma potholes iwayo anga achikwanisa kunamwa.
Vachikwinya vatiwo huswa huri mujinga memigwagwa hunofanira kuchekwa uye miti yotemwawo kuitira kuti vatyairi vanyatsoona zvakanaka kana vachifamba mumigwagwa.
Tinoshuvira zvakare kuti huswa nemiti dziri mumujinga kana kumaside kwemigwagwa dai yanga yatemwa kuitira kuti vatyairi vanyatsoona zvakanaka nekupesana zvakanaka. Mune dzimwe nyika vana South Africa, vana Botswana, vana Zambia tsaona dzemigwagwa dzava kuita shoma nekuti hurumende ine rudo inovandudza migwagwa inogadzirisa migwagwa vanhu vanorasikirwa neupenyu voita vashoma.
Mutauriri weZimbabwe National Road Authority vatendai Mugabe vatiwo seZinara vari kushanda zvakanaka zvakasimba kuona kuti migwagwa mizhinji yagadziriswa munyika.
Mugore rinova ra 2022 sezinara takaisa parutivi mari inokwana kuita yo 17 billion yatoda kupa kumakanzuro ese zvava munyika muno kuti vange vachigadzisa migwagwa yedu. Kutora kwatirikuita kuno takatopa 10% of that amount to all the road authorities in this country to start rehabilitation works of our road network. Asi tisati tatanga kupa mari gore rino, takaona kuti mugore rapfuura pakanga paine kusanzwisisa kwakati wandei mukati makanzuro mazhinji kuti mari yeroad inoshandiswa sei in terms of procurement and contract negotiating. So takaita training two sessions of them, of course, for all the road authorities to make sure that when they do their procurement processes this year, things are going to be so smooth and seamless. Saka tikutarisira kuona mabasa emaroad achifamba zvakadzama tanga iro svondorora tirikupinda nekuti totori nemari yatakatoindisa svondora pfuura kumakanzuro ese munyika muno.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaFelix Mona vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo uye pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo ine urongwa hwekugadzirisa migwagwa yakawanda pasi pechirongwa cheEmergency Road Rehabilitation Program icho chavanoti chiri kuvandudza migwagwa yakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Sangano anomiririra vapoteri nemagweta anoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe muBritain anoti haasi kufara nechibvumirano chakaitwa pakati peBritain neRwanda icho chichaona vose vanobva kuAfrica vanenge vakundikana kuwana upoteri muBritain vachiendeswa kuRwanda. Chibvumirano ichi chakanyoreranwa pasi nemusi weChina kuRwanda apo Britain yange yakamirirwa negurukota rayo rezvemukati menyika amai Priti Patel. Izvi zvinonzi zvakaitwa senzira yokuderedza dambudziko rokuwandirwa nevapoteri pamwe nevanhu vasina magwaro vanobva kuAfrica vari muBritain. Asi nyanzvi munyaya dzezvemitemo vaAndrew Nyamayaro vanoti chirongwa ichi chichasiya zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zviri pachena sezvo kupotera munyika iyi kuchazonetsa.
Pane vanhu vati vachitawo kupotera vachibva kuZimbabwe vachitiza human rights abuses kana kuti vachitiza kushukurudzwa nekutambudzwa kwavanenge vakaita. Zvina kudzoserwa kunyika yakaita seRwanda inotoriwo nedambudziko rekuti haina mahuman record, mahuman rights record akanaka, kana kuti inyika inotonetsekawo nokuda kwepolitics dzayo. Chinhu chati chatinoona chisina kunaka ende chinhu chiri chokuti vazhinji maexperts havasi kufara nacho.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevapoteri muBritain vaFarai Nakaiso vanoti hurumende yeBritain inofanira kumiswa zvairi kuda kuita sezvo iri kuda kutorera vanhu kodzero dzavo dzokupotera munyika dzavanoda. Rimwewo gweta rinoshanda muBritain zvakare amai Yvonne Mahlunge Gwashavanhu vanotiwo chibvumirano ichi chichanyanya kushandisirwa vanhurume pamwe nevanhu vanopinda muBritain zvisiri pamutemo.
Kana vari varume single men vachaendeswa kuRwanda kunobatsirwa kuti vapotere vari kuRwanda. Kana vachipotera vari kuRwanda vanenge vachitopotera kutsvaga kwekuhwandira vari kuRwanda. Havasi kupuhwa garo kana kuti mapepa emuUK, vari kupuhwa mapepa ekuRwanda.
Vachitaura neChina parwendo rwavo rwekushanyira dunhu riri kumuganhu weBritain neFrance, mutungamiri weBritain vaJohnson Boris vakati chibvumirano chenyika yavo neRwanda chakanaka chose nekuti Rwanda imwe yenyika dzepasi rose ine zvikwanisiro zvekuchengeta zvakanaka kwevapoteri. Vapoteri ava vanonzi vachange vachigara pamuzinda weHope Guest House uyo unokwanisa kugara vanhu vanosvika zana asi uine zvimbuzi gumi nezviviri chete uye vapoteri vachipiwa chikafu katatu pazuva. Yasvika nguva kuti tichinongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Zino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington. Dasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro napasta Rebecca Makai vekereke yePraise Covenant International Church iri muMinnesota imo muno muAmerica. Tichange tichitaura navo pamusoro pezororo reEaster kuti rinorevei kuvatendi nyanya madzimai.
Kwatiri Easter isinguva yekusuwa kana nguva yekuchema. Zuva iri rakakosha nekuti ndiro zuva ratinopemberera nekutenda Mwari nekuda kwezvakaitika pamuchinjikwa. Tiri vana vadiki taisaziva kuti ndochema here kana kuti ndofara kana kuti ndopembera. Pamwe taichema uchinzwa tsitsi zvakaitwa Jesu chokwadi. Izvozvo zvinorwadza kuzvitarisa senyama nekuda kwekuti mataura nyaya yekuti madzimai ehungu semudzimai akabereka kuona mwana achiita go through that zvinhu zvinorwadza chokwadi. Asi tiri kuda kutenda Mwari kuti iko zvino tava kuziva kukosha kwakaita zuva iri. Tiri pamhemberero dzekutenda Mwari akauya panyika kuti azotakura kuipa kwemunhu iye wakanga asina chivi, iye akanga asina mhosva, iye akanga asina chaakanga atadza. Asi wakauya panyika pano akauya akatakura kuipa kwedu. Munhu akanga apesana naMwari. Kubva mubhuku yaGenesis chapter 3 tinoona munhu achipesana naMwari afurirwa nenyoka. Mudzimai uya anonzi Eva akazotora muchera akaupawo kumurume wake Adamu. Vakatadzira Mwari kubva vakabva vabviswa mubindu reEdheni. Kubva ipapo ukama hwavo naMwari hauna kuzodzoreredzwa zvakare. Regai nditi kusamaraiza Bhaibheri, ndoti kubva pana Genesis chapter 3 kusvika pana Matthew chapter 1 yakanga iri effort yaMwari kuzama kwaMwari kuti adzoreredze vanhu vakanga varasika kuti vagadzirise ukama hwavo naMwari. Saka Mwari wakazviita kuburikidza neropa remakwai, ropa rezvakasiyana siyana mapigeons kuti vadeure ropa iri kuti rikwanise kunatsa upenyu hwevanhu. Asi ropa remombe kana reshiri kana remakwai harina kukwanisa kuti zvisuke kana kuti zvisvike pakuti munhu aregererwe kuipa kwake. Saka nhasi tichiona tapabva pana Mateo chapter 1 tinozoona Mwari pachake aona kuti zviri nani nditoenda inini ndinofira vanhu ava. Nekuda kwekuti nyaya iyi haigona kuripwa nechimwe chinhu, nyaya iyi yaitoda ropa kuti ikwanise kugadzirika. Saka Mwari vakatoona kuti regai ndiende hangu ndirini ndinofira vanhu. Mwari vakauya panyika pano vakasvika vakaberekwa vakakura semunhu vakasvika pakuroverwa pamuchinjikwa kutakura kwavakaita uipi hwedu.
Zvii zvamuchange muri kuita pazororo iri?
Tine zvirongwa zvatiri kusangana tichitaura kuroverwa kwaJesu pamuchinjikwa tichiselebreta nevamwe vose neyatinoti Easter dinner yatinenge tichidya tichifara tichipemberera.
Nemusi wesvondo muchange muri kuitei?
Musi wesvondo tinenge tichipemberera zvakare kumuka kwaKristu kuti wakamuka kwakafa. Saka tinenge tichiti ndochiratidzo chekurakidza kuti hakuna munhu akambomuka kuvakafa mushure memazuva matatu achiri mupenyu kunze kwaKristu Jesu nasono. Saka tiri kupembera nemadzimai, tiri kupembera tichifara kuti muvhangeri wekutanga akabuda kunoudza nyika kuti Jesu amuka akanga ari mudzimai. Saka musi wesvondo mangwanani ngwanani madzimai tinomukirira tichifara nekupembera kuti uyai muonewo zvakaitwa naMwari muupenyu hwedu semadzimai. Zvino ndinoti kwamuri uyai, tiri pa285 Dale Street muSt Paul Minnesota, zip code yedu 55103. Munogona zvakare kutibata panhare dzinoti 651-440-8737. Munokwanisa zvakare kuenda paFacebook page yedu Praise Covenant International Church. munotiona ipapo tinenge tiri live.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Rebecca Makai, chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mutsvanganya huye, ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa upenyu hwedu, our lives.
Tinoda kuti tikutendei nemibvunzo yamabvunza uye nekuzivisawo mhuri yeZimbabwe nevashandi vese the entire working class munyika muno. Ndichitaura ndakamirirawo maprinciples TNF uye sesangano guru rinogadzira mitemo nekumirira vashandi munyika muno. Chiripo ndechekuti kurarama kuri kutoita vashandi pari zvinezvi dzatove nyasha, nekuti mari zhinji dziri kutarwa kuma sectorial NEC dziri kurenja pa 25,000 to 30,000 RTGS. Mukatarisa iye zvino mutengo we black market we USD unova ndo wakapegwa zvinhu zvizhinji zvinobatsira muupenyu hwevashandi nemhuri dzavo. Tichirevera kuti mari inokwanisa kunge ichitenga zvinhu zvingaendwe nazvo kumba nemushandi, kana kuti zvingaite kuti vashandi mhuri dzavo dziwane pundutso, zvinotenge zvakaitwa pegged in USD. Ezvinezvi rapa 300, vamwe 320, vamwe 350, 30,000 RTGS. 25,000 unenge uchiwana $80, 30,000 unenge uchiwana $100. Asi ngatizivei kuti pamari iyo yapiwa mushandi ndopaachabvisa mari yetransport. Matransport ezvinezvi ma $2 per day. Mushandi anoshanda 26 days per month. Mushandi achabvisa mari inokwana kuita yo $52 kubva pa $80 yaawana kana pa $100 yaawana. Mushandi achada kunotenga chikafu chakapegwa in USD.
Saka izvi zviri kusiya mushandi amire papi vashamuyarira.
Izozvo mamirira zvaita zvaita kuti mwana weZimbabwe asare ave nhapwa munyika yemadzibaba ake. Hakusisina mushandi angave wechidzibai, angave wechirume, angakwanise kuti angawani zororo kana rudekaro, hakuna. Nekuti abva kubasa anofanira kunoita mabhinda uko ekuti aite self-subsidizing mari yake kuti ikwanirane inge inoendeka. Anotengesa midzanga, anotengesa nzimbe, anotengesa mpampaira, chibage, kugocha chibagechi, all those things. Kuitira kuti munhu aite ukanzati ukanzati wekuti pamwe zvinhu zvingabatike. Tisingataure zvedu nyaya dzekuma school fees, tisingataure nyaya dzeutano kuti kana vakarwara vanorapwa nei.
Saka zvingagadziriswa sei izvi vashamuyarira?
Dai pabva nyaya yegreediness yatinogara tichitaura, nyaya yemacartels ari kurwana nyika ino vari in collude, vari in cahoots nema ruling elites. Vasinei nechekuti ruzhinji rweZimbabwe rwevashandi rwararama sei. Papa shida kuti Pricing and Incomes Competitive Commission igare pasi nesu kuTNF, titange nekupega yatingati mabasic commodities ese ngaachitarwa ari mumaRTGS. Zvoita kuti hakuna any retailer kana any supermarket kana any wholesale ichawanikwa yakatega zvinhu zvinoshandiswa zviri basic zvakafanana neroller mill, cooking oil, sugar, salt, masamba, mikaka, zvigowanikwa zvakapegwa kana zvichitagwa in USD, whether at official rate or at parallel market. Zvinofanira kurambidzwa izvozvo kuitira kuti at least mari yemushandi ikwanisewo kutenga mabasic ekuti vanhu vakwanise kuwana raramu.
Imiwo sesangano rinomirira vashandi, zvii zvamuri kuitawo kugadzirisa nyaya idzodzo? Tichiona kuti mune maplatform kana mikana yekusangana nehurumende yakafanana neTNF nezvimwe zvakadaro.
Takaona nemutungamiriri wenyika 2 months ago tikataura zvezvimwe zvinhu kuti TNF ngaishande, TNF ngaiwanikwe ichiita mazino. Vakatipromisa kuti tichazenge tichiona nezvazvo, but zvabva zvanyararwa, hakusisina chiri kutaurwa. Iye zvino chatiri kuita kutarisira kuti tiite employ a TNF CEO, but CEO haasi anozopedza dambudziko. Vashandi chatingatozopedzisira taita after May Day ndechekuti isu seorganized labor taakugara pasi, hurumende vashandi vayo vanovatungamirira, private sector, ZFTU, ZCTU, APEX, timboona kuti we need to demand outrightly kutisangani nemukuru wenyika zvekare yatinoti jobs summit yatinenge chitarisa kuome wakwaitwa mwana weZimbabwe tinoda vamunangagwa tinoda kuona vachiwenga tinoda kuona minister of industry and commerce tinoda kuona minister of labor tinoda kuona minister of finance tinoda kuona minister of defense nekuti mamirira zvaita zvinhu izvi. It is now becoming a threat to the national security of nyika ino. That's why I'm showing one varu kuita mujau kubuda kuenda ku South Africa kwa varu kunopondwa vachitsondwa vachipiswa kuri kutsvaga raramo zvakonzera yatinoti despondence. Saka zvinhu zvinoda kuiswa put to a stop. So ndo zvatatarisana nazvo.
Murairidzi weDynamos Tondirai Ndiraya arikuvimbisa mutakunanzva wenhabvu apo chikwata chake chichakweshana neHighlanders mumutambo weIndependence Day Trophy kuchatambirwa kuBaba Field Stadium nemusi wemuvhuro. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Murairidzi uyu avimbisa nhabvu yemhando yepamusoro-soro apo chikwata chake chiri kurwira kutora mukombe weIndependence Trophy pamutambo wacho neHighlanders muBaba Field Stadium. Zvikwata zviri izvi nemuvhuro zviri kusangana mufinari iyi gore rechipiri rakateverana mushure mekunge Dynamos yakakunda 2-0 gore rapera. Izvo Ndiraya ari kuvimbisa kudzokorora zvekare.
Tiri kushanda nesimba kunyange zvazvo nguva yatinayo isina kunyatsa kutikwanira asi uyu mutambo wakatikoshera. Wakakoshera nyika, wakakoshera munhu wese, zvizvarwa zvese zveZimbabwe, uyezve tinodavira kuti mutambo iwoyo tichaukunda.
Dynamos neHighlanders dzakasarudzwa kukwikwidza mufinari iyi nemhaka yenhoroondo yakasimba munhabvu muZimbabwe uyezve nekuteverwa nechaunga. Ndiraya ari kukumbira rutsigiro kuvateveri vechikwata chake kusanganisira kune avo vachange vasimo munhandare kuona mutambo uyu.
Kunyange zvazvo vasiri kuzokwanisa kunga vachiuya kuzotitsigira, tinodavira kuti kwavanenge vari ikoko vachatitsigira vachitionawo pazvivhitivhiti.
Asi mukuru wekumahofisi eHighlanders vaRonald Moyo vati bhoso yakagadzirira zvakasimba mutambo uyu zvekuti vari kuona chikwata chavo chichitora mukombe. Mumwe muteveri wechikwata ichi Muzvare Precious Mundawarara vanoti mukombe ndewavo.
Haizvo tiri kudzokera pane zvekare paya pamaitiziva pamaiziva Highlanders yamaizirai. Dynamos yaida kutijairira this time tiri kuzviita.
Panguva iyo Dynamos iri pamusoro petafura, Highlanders iri kutatarika iri pachinhano chegumi mugungano rezvikwata zvisere. Dynamos iri kuchairwa nevatambi Bill Antonio naEmmanuel Paga avo vari kubaka moto unotyisa pese pavari kutamba. Asi vateveri veHighlanders vari kutarisira kuti Nobizita Masuku, Linot Chikuwa, Peter Mduwa naWashington Navaya vachabatsira chikwata chavo kutora mukombe uyu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachange vari munhandare vachiona zvikwata zviri izvi zvichirwira kutora mukombe uyu. Mukombe weIndependence Trophy unotambwa musi wa18 kubvumbi wega wega, musi wekupemberera zuva rekuzvitonga kwenyika yeZimbabwe. Mhemberero dzezuva rekuzvitonga kwenyika dziri kuitwa muguta reBulawayo gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. VaElvis Nyati avo vakapondwa kuSouth Africa vavigwa nhasi zvine mutsindo muBulawayo. Vanhu vafa mutsaona munguva ino yezororo reEaster vava makumi mana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 pose kwamuri. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku izika atisenda bako VOA Ndebele.